Vanokokera mabasa enera vaDidmus Mutasa vebato reZimbabwe People First vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vari kutarisira vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kuti vange vachiratidzira. Vapikawo kuti hapana kudududza pakuratidzira uku, asi kunyange hazvo vasina kurambidza mapato aya kuti aratidzire. Mukuru wemapurisa muHarare Central District Chief Superintendent Newbert Saunyama vayambira mapato aya kuti asapinde muguta sezvo vanhu vanenge vakawandisa. VaSaunyama vatiwo mapato aya akasununguka zvavo kuenda negwa Arauri nyuto kuzek ine mahofisi ari nechikunze kweguta. Vanhu ava vachatanga vaungana pedyo neRainbow Towers panozivikanwa kuti Freedom Square nevamwe. Vamutasa vati tsamba yemapurisa haina kujeka uye vaenda kumatare edzimhosva kuti mapurisa asazopindira mukuratidzira uku.
Pari zvino asati vatipa mvumo, asi tinokarira kuti masure mezviri kuitwa nhasi pane mangwana vanenge vakubvuma pamusura pekuti ndo maitikiro emapurisa vanongomanikidzwa nemakoti kuti vaite zvinhu zvavanenge vakafanirwa kuita.
Nekuda kwaizvozvo vamutasa vati veruzhinji vanofanira kupinda mumugwagwa mangwana vakawanda kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Vanhu vese vemuno muHarare nevamwe vanobva kunze vanofanirwa kuuya pamusana pekuti zvatiri kuita handizvido zvemapolitical parties, asi zvido zvinozopa vanhu rusununguko. Rusununguko rwazvino rwakangobatanidzwa. Inini pachangu handioni mufananidzo uripo wakasiyana kunze kwekuti dzimwe nguva zvekare zvanga zvakanaka apo Smith akanga achiri prime minister. Nezvazviri zvino, at least mazuva aSmith hapana vanhu vairara nenzara. Mazuva aSmith hapana munhu aitambudzika nekuda kuti dai aita zvaanoda. Asi zvine izvi, vanhu taakurara nenzara, vanhu taakushaya mari yeschool fees, vanhu taakushaya zvakawanda wanda. Vanhu vechechi dzimwe nguva vanorambidzwa kuti varege kuenda kundonamata.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemutemo munera vaDouglas Monzora vati zvinoshamisa kuti mapurisa anorambidza mapato anopikisa kuratidzira mukati medhorobha, asi akabvumidza bato reZANU PF kuita 1 million men march mukati meguta rimwe rongova pfupi yapfuura. Vamutasa vatiwo sangano reSouthern African Development Community rinofanira kutsigira vanhu vemuZimbabwe kuti nyika ive nesarudzo dzakachena, vakati matambudziko ari munyika ese anokonzerwa nekuti nyika aiite sarudzo dzakachena. Mapato anopikisa munyika haasi kufara nemashandiro ekomisheni yeZEC uye anoti haisi kuita basa rayo nemazvo uye inenge inoshanda ichirerekera kubato riri kutonga reZANU PF. Sachigaro weZEC amai Rita Makarau vaudza Studio 7 kuti vari kuBotswana uye vanokwanisa kutaura nesu mangwana. Hatina kukwanisa kubata mutauri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.